Spita wakati taisa fana kumira watu nguwa ishike ipapo kuzindakati tinaito onge we are preoccupied ya ma allowance zedu yetu kuna unoka na kutika na usinabadu allowance kupa September and muna February wapinda zunaita kunge mzozo anongo da kungo garira kungo mirira yeti people wane basari kumake sure it's a bad girl. We must be paid and we do our work, but how do you do your work when these allowances are not paid for and outstanding from September, October, November, December, January, 5 months?
Chikondiro chacho ndiche vamliswa se zvichita se zvichifambiswa nenzirai
kuda kuti nengo dzeparliament tione kwekunge zvavanongo dai mari dzavo and decide basari dine mazvo nekuti basari ndekuongorora uri nezvakawanda zvinoita hurumende saka kana tiri incapacitated pachokuti tisina zvakakwana vanofara and then isusu toonekwa vamwe sevanhu vanonetsa chero nyaya dzema 40,000 loans dzvangati kana isitapiwa zvinhu zvakati zvakakodzera isusu zvoita ndoizvotionai nhengo dzeparliament dzaipiwa loan ye 40,000 but ivo havatakuti vakaparana maloni yema 500,000 ma350,000 kasi ndisu tinoongorora nyaya dzemari dzese idzodzo iye mufudziwe wai hapana chaanowana asi wai dzowana zvakawanda zvinoita here
ko zvinombofamba sei vamuliswa kuti vanowana mari dzakawanda dzokukuretesa nhengo dzeparamende asi vachitadza kuwana mari ikukutambirisai
ya ndizvozvo zvacho nekuti musangano unotonga ezanupf saka nhengo dzeparamende dzezanupf dzinonzi nyararai nekuti bumbiro redu rine section e129 1k inoti musangano une simba rekudzinga munhu mumusangano kana asina kufamba nezvinoda musangano saka vanonyarara handizvere uku futiwo opposition imwe yacho inodyawo nemusangano wezanup f havataure zvoita kunge inini chete ndii ndinoda kuti zvinhu zvifambe kunyaya dzekuti ofisi yemunhu anomirira vanhu mp inge ine zvese kuti basa rifambe zvakanaka kuzvine hapa anondidzinga ndi munhu angu zvimira ndega ndakabvawo kuvanhu saka ndinge ndichitoitira izvi iwo mabi angu nekuti nehangu upenyu hwangu hwaona kushata ndinorima ndine mabhizinesi and so forth saka ndinopinda muparamendi ndisina zvandinazvo in fact parliament itondita ndito shansa mari dzakawandisa dzangu dzevana vangu nekuti ibasa randinoda kuti ndione kuve ndichibetserawo vanhu handakatumwa namwari
mataura kuti hamude kuti muonekwe sevanhu vanongoramba vachichemera mari munoti kune vamwe vanotofunga izvozvo kuti nhengo dzeparamende dziri kuramba dzichingoda mari kuhurumende asi vanhu vavanomiririra vachitambudzika
vanhu ende takakumbira parliament kuti yadini kuudza vanhu vezimbabwe chokwadi kuchii chatinowana tichinowana maminista tichinowana majaji and then moona kuti isusu ndisu tisina zvatinazvo chero madhiraivha hatina chero maofisis hatina ndine ofisi yangu yandinoshandisa nearly 2,000 to 3,000 pamwedzi ndichipa vanhu mabasa kuti vabetsere muconstituency kundibhadhira $150 at the end of the day asi mukaona majaji vane mota dzakanaka nemabodyguard nemadhiraivha maminista vane zvakawanda and so forth saka iyo parliament yakati udzai nyika nekuti ipublic information nyika ngaizive kuti ari kuwana mari yakawanda ndiani asi ndisu tinopasa budget yacho futi ndisu tinotendera kuti mari idzodzo dziende kumaminista dziende kujudiciary and so kasi chiwana zvishoma vakada kutaura zvinotinetsei saka nyika ngaizive kuti kana mumiriri wevanhu asina zvakakwana zvichanetsa kuti basa riende mberi uhori hauperi nekutinge taakuonekwa tichimhanya maofisi aya tinopa zvinhu zvakawanda kuti tirarame kubva kwavari saka nyika yoenda kupi saka kuna na England kwamunoonawo maMP vanopiwa kana over 100,000 pounds per term Zimbabwe muSadak Mese kwakaita benchmarking ndichireve benchmarking vakana na Kenya kuna na Zambia kunoona kuti vari kupatiwa sei nhengo dzeparliament Zimbabwe ndiyo the least kuZambia they are paid at least ma 3,000-4,000 kuKenya they paid kuma 10,000 waona vanhu muofisi maresearch vanenge chitira basa nhengo yeparamend kuti zvatinoita ndezvenyika zvese zvedu ende tinge tasiya mabasa edu anga tichiita hatiti tofanira kupfuma nazvo aiwa asi ngatiraramewo upenyu hwakanaka chero medical aid chaichero vana vedu chaichekuchikoro ndisu tinobhadhara asi uku maministers nevamwe vanobhadharirwa.